Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yokurudzirwa kuti isatare mutengo wemari yeZig kana ichida kudzikamisa upfumi. Democratic Party yoita musangano mukuru kuChicago. SADC yokurudzira kusimudzirwa kwevechidiki mudunhu Asi isingatarise zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo kunonzi kuri kuitwa neZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimisi pamwe naanamazvikokota munyaya dzeupfumi Vanoti banga guru renyika rinofanirwa kusiya vane mari dzekunze vachitengesa mari dzine mutengo unotambirwa neveruzhinji vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti mari iwanikwe nyore munyika kuitira kuti vemakambani vaone mari yekunze inoita kuti vatenge zvinhu kunze kwenyika Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vaTrust Chikohora vanoti vari kushaya mari yekunze kumabhanga, asi mari iyi ichiwanikwa nyore pamukoto, nekuti hapana munhu kana kambani inoda kutengesa mari yayo yekunze nemutengo uri pasi kana usingaenderani nezviri kudiwa pamisika yakasiyana-siyana.
Kana munhu aine mari yake kuti azoitengesa kuma13 point kana kuti 14 iyoyo, iye achiziva kuti anogona kuwana imwe mutengo uri pamusoro, zvinonetsa. Saka munhu haazodi kutengesa. Forex yake pamutengo waanoona sekuti wakanyaya kudzikira.
Vachikora vanoti vamwe vanopedzisira votenga mari yekunze pamukoto, izvo zvinokwidza mitengo yezvinhu, pamwe nekuvapinza mumataisireva sezvo iri mhosva kuita izvi. Asi vanoti zvakakosha kuti banga guru renyika rirege vane mari dzavo dzekunze vachidzitengesa nemitengo yavanowirirana nemutengi, vachiti kana izvi zvikaitika, mari idzi dzinowanikwa mumabhanga pasina kana dambudziko. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda nebazi rezvemari vamasimba manyanya, vanotiwa zvina kunaka kuti Reserve Bank of Zimbabwe RBZ itare mutengo weforex vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti mari ishaikwe mumabhanga.
Nokuti kana muchiona imimi mari ichiwanikwa pablack market isingawanikwa maofficial markets, zvinenge zvichitoreva kuti pane magaps aripo mainterventions iwayo ngava adjust.
Vamanyanya vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo nyika iri kushandisa mari yekuamerica nedzimwe nyika, zvakakosha kuti ive nemari yayo pachayo. Nhengo yeRBZ Monetary Policy Committee vapersistence kwanyanya vanoti RBZ haina ruoko panyaya yemutengo weforex, vachiti kushomeka kwayo munyika kunokonzerwa nekuti vanhu havasi kutengesa mari iyi sezvo iri iyo yavanoshandisawo pakutenga nekuchengetedza upfumi hwavo. Vatiwo pari zvino RBZ chete ndiyo yega iri kutengesa forex kumabhanga.
Saka kana tine munhu one ari kutengesa, ndo panozoita sekuti poita sedambudziko. Asi zvinongotaura chete kuti vatengesi vemari ndo vaita vashoma.
Vati dambudziko rekushayikwa kweforex kumabhanga richapera chete kana mitero yehurumende yave kubhadharwa nemari yemuno, uyewo kana nyika isashandise muvhenganiswa wemari dzekune dzimwe nyika kana kuti multiple currencies.
Ndosaka chida kuti tibude muchikamu ichocho chekubashandisa mari dzemuvhenganiswa chemultiple currency system. Asi rwendo rwatiri kufamba atigone kusvika nezuva rimwe chete.
Zimbabwe yakaparwa mari itsva yeZimbabwe Gold mwedzi mishomo yapfuura, uye kunyange mitengo yakambodzikama, mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvekare sezvo mari iyi yave kushaya simba. Svondo rapfuura, masangano anomira vemabhizimisi munyika anoti Zimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries akaudza bepanhau Read the Business Times kuti ainge ari kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu pamusika wemari yekunze. Nhasi dhora rekuamerica rangi richitenga mazig 13.7 mubhanga, asi pamukoto riri kutenga mazig 20 kana kudarika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinotiwo Zimbabwe iri kutadza kuwana mari yekunze inoikwanira, nekuti iri kutengesa kunze kwenyika zvinhu zvishoma zvinogadzirwa munyika, ukuwo ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, Dini Godwin Manguchi.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nasi tiri kutarisa musangano musangano uri kuitwa webato reDemocratic Party kuChicago, musangano mukuru weDemocratic National Convention kana kuti DNC. Uko mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakazivisa, vakataura kuti havachakwikwidzi musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Vakatambidzawo tsvimbo yekutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika kumutevedzeri wavo amai Kamala Harris. VaBiden vakataura nezvezvinhu zvavakakwanisa kuita vakabatana naamai Harris, zvinosanganisira kudzikamisa upfumi, kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano, kudzikisa uwandu hwevari kupinda munyika zvisiri pamutemo nezvimwe. Vakati vanhu vanofanira kuvhotera amai Harris kana vachida kuti nyika irambe iri mugwara reutongo hwejekerere. Ngatinzwei vaBiden vachitaura.
Thank you. Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? But she'll be a president our children can look up to.
Magadzirire here kutambira Kamala Harris? Achave muenzaniso wemutungamiriri akanaka kuvana vedu, mutungamiri anoremekedzwa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Tese tichadada naye. Takashanda tese kusimudzira nyaya dzeupfumi munomo, takagadzira mabasa miriyoni 16, mihoro yevashandi yakakwira. Chero kuparwa kwemhosva kunoramba kuchidzika kana mukaisa muchuchisi mukuru semutungamiri wenyika pachinzvimbo chemusungwa anozivikanwa nemhosva dzakawanda.
Mashoko ava Biden kumusangano weDNC. Vamwe vakataura ndiyamai Hillary Clinton vakakwikwidzana navaTrump muna 2016, uye vamwe vamiririri veDemocratic Party mumatunhu akasiyana-siyana. Mukuzeya nezvemusangano weDNC uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kupinda mumusangano uyu, uye chichitungamira sangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Minnesota African Women Against Violence, muzvare Comfort Mbofana.
Ndoda kuti vanhu vazivisise kuti bato reDemocratic Party ibato ririkukurudzira madzimai kutanga vanobva kunzvimbo dzakawanzodzvanyirirwa. Katarisa muMinnesota, governor wedu vaTim Walz vasvika pakuti vavarane savice president, as a vice presidential candidate. Zvinova zvasiya lieutenant governor wedu Peggy Flanagan anova iye mudzimai wechiindigenous Native American kuti aite governor. Vanokurudzira madzimai uyezve kunyanya kushanda kwanaisa na Governor Walz vane shungu dzekuda kubatsira vanhu vanovanzo kutsvanyirirwa.
Tiitarisewo mashoko akataurwa navaBiden nezuro musangano uyu uchifambira mberi.
Pane zviri kuitika iko zvino, ndoda kuti vose vanhu vazive kuti tinofanira kudzidza kubva kunyika ino yeAmerica chinonzi democracy. Kubva vachigara kunonetsa, asi vakateerera zvido zvemaAmericans, vakateerera zvido zvemaDemocrats. Tatiri kuvaona nezuro vachipembedza vice president, now presidential candidate, presidential nominee Kamala Harris. Vanomira pachokwadi.
Vatauri vanhasi, tanzwa pari kudomwa mazita makuru apo. Pari kutarisirwa vapi neveruzhinji kunyanya?
Ndichidzokera panyaya yangu yetransition of power and good governance. Mai Obama vanondirangaridzawo zvakare kuti aimbova mudzimai wemukuru wenyika ino. Kamala Harris paka zira kuti achange achirana as a presidential candidate. Munhu wekutanga akavafonera ndi President Obama na Michelle Obama. Izvi tinotozviona vanga vari pa speakerphone. Inini ndinoitwa zvakanaka nekubatana kwakadaro kuti vanhu vanokwanisa kuramba vachiwirirana vachitransfer power. Izvi ndinoda kuti hangu handinyanyozviona kunyika yekwedu yekuAfrica. Chinhu chandinoshuvira kuzoona kuti kana mumwe mutungamiri wenyika abva pachigaro, tinokwanisa kuona vamwe vatungamiri venyika vachimukutsa, vachimupembedza.
Chikwatawo cheRepublican Party hachina kupeta maoko, vari kumhanyawo nekwavo, munoonawo sei?
Ini ndinoona kuti President Trump vakati painonzinzwisa munyika munomu. Takaona nyika inoyi zvakaitika papresidensi yavo. Takaona kuwanda kwekuurayiwa kwevanhu, kunoti mass gun shootings anga akawanda. Takaona kana even kuwanda kwerusaro raganda, a lot of racist fueled attacks. Takaona mamuslim ban. Takaona my immigrants vabve kure munomu vachidzvanyirirwa. Saka ndofunga kuti America inoziva President Trump zvavanomirira. Saka ndinofunga kuti America ichasarudza mutungamiri waanoziva kuti achange achiwirirana nekodzero dzavo.
Vateereri, regai tigadzirise poso yataita apo vatataura navo. Tanga tati ndi Comfort Mbofana, kwete ndi Comfort Dondo. Muzare Comfort Dondo vanotungamira sangano rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence, vange vari parunare kuChicago muno muAmerica. Zvichakadaro, tatarisawo vataura nhasi kumusangano iwoyu vanosanganisira vaBarack Obama nemudzimai wavo amai Michelle Obama. Kune vamwezve vatungamiri nevamwe vari mumapoka kasiyana-siyana vari kutarisirwawo kutaura muzuva rese kuzosvika kumanheru. Ukuwo vaDonald Trump veRepublican Party vachange vari kune rimwe dunhu rakakosha zvikuru pasarudzo reMichigan, vachitsvagawo rutsigiro vari ikoko. Nezuro vakange vari kuPennsylvania nemarimwe zuro. Kupeta msangano weva tungamiri venyika dzemusadak wepagore wakaitirwa muHarare nemusi wemugovera, pakapiwa kurudziro nevatungamiri vegungano iri kuti paitwe zvirongwa zvekusimudzira vechidiki. Asi kunyangwe hurukuro idzi dzaitwa, vechidiki vanodarika 160 muZimbabwe vainge vari mujeri kana kuti vakanopotera vachitya kupambwa nevasori. Asi kurudziro yekusimudzira vechidiki ingashande here? Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakupetwa kumusangano weSADC Heads of State Summit muHarare nemugovera wadarika, munyori anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zvegungano iri vaElias Magosi, vakati kana dunhu reSADC rikasawanisa vechidiki mikana yekuzvipundutsa, richaramba richisarira kumashure segotsi.
I would like to reiterate the need to invest in the youth by providing them with the necessary skills, resources.
Tinofanira kutora matano ekuti tikurudzire vechidiki kuti vatange mabhizimusi anovabatsira ivo kuti vasimukire, uye anozobatsirawo nyika dzedu. Vanoda mari nezvimwe kuti vakwanise kuzvimirira muzvikamu zveupfumi zvakasiyana-siyana.
Asi kunyange muono wavamagosi wakanaka, wechidiki anogara muHarare Besta Chandata anoti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotadzisa vechidiki kubudirira.
Munyika medu tine high unemployment rates, vechidiki hatinawo stable incomes. Saka pakuzoparticipatawo panyaya dzemasocial and political activities zvinenge zvave kuti netsei, zvinoderirawo nekuti tinenge tiri pakurwisanawo nekutsvagawo zvekuti tikwanisewo kurarama.
Emmanuel Zanza, wechidiki anogara kuRushinga mudunhu reMashonaland Central, anoti vechidiki vakatsigirwa zvakazara, zvimwe vaikwanisawo kusimudzira nyika yekwavo munyaya dzeupfumi.
Vechidiki vakawaniswa mukana wekuva nemaideas avo mune zvakasiyana-siyana zvingangodaro zvichisimudzira nyika yedu. Tinogona kuona nyika yeZimbabwe ichisimukira tichishandisa zviwanikwa zvedu zvatiinazvo, zvingave ivhu, zvingave zvicherwa. Vasamirira chete kuti tichazogadzirwa mabasa kana kuti tichazowana mukana wekuti tigopita mabasa, asi vave ivo vanogadzira mabasa acho nekuita zvirongwa zvinosimudzira nharaunda dzavagere.
Vechidiki vemuZimbabwe vanonzi vanosvika zvikamu zvinoda kusvika makumi manomwe kubva muzana chevanhu vari munyika 67.7%. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki, kana vakawaniswa rutsigiro rwakakodzera vanogona kusimudza upfumi hwenyika zvakanyanya. Kunyange kuchinzi pane bhanga revechidiki rinovawanisa mari dzezvikwereti kuti vavambe mabhizimusi, variko vechidiki vanoti pavanonyora tsamba dzekukumbira mari dziine mabhizimusi avanoda kuzoita, pfungwa dzavo kana dzakanaka dziri kubva dzabiwa nevakuru vakuru vanobva vazvivambira mabhizimusi avo vachidzishandisa. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki Vatino Machakaire kuti tinzwe matanho achatorwa nehurumende mukuedza kuzadzisa kurudziro yeSADC pakuwanisa mikana yemandiriri kune vechidiki asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mutauriri wekanzuro yevechidiki inoshanda iri pasi pebazi rehurumende revechidiki yeZimbabwe Youth Council, Vatanzikwa Guranungo, vanoti mikana iri kuwaniswa vechidiki kuti vazvipundutse yakawanda chose, asi varipo vanongomirira kutsoropodza nyika yavo.
Saka tinotarisira vechidiki kuti vange vachitarisirawo kuti hurumende yedu iyi iri kuvaitira chii, kwete kungoita zvokushora nyika. Toda mayudha anegwara vanoita kuti nyika ibudirire, inoita kuti vabudirire.
Gweta rechidiki Delight Muchazondida anoti mutoro wekuona kuti vechidiki vemuZimbabwe vawana rubatsiro rwavangada kuti vapunduke uri kuhurumende.
Tinodawo kuti hurumende yedu, tinodawo kuti vanoshanda vakazvimirira vatingati maprivate sector, tingadi kuti vanomirira kodzero dzevamwe vanhu vatingati macivil society, vabatane vaite hoche koche yatinoti who government and who approach collaborative participation, mukuona kuti vechidiki vapiwa dzidzo yakafanira.
Pane vamwe vanoti kunyange musangano weSADC Summit wakakurudzira kusimudzirwa kwevechidiki vemudunhu iri, zvinosuwisa kuti munyika mawakaitirwa kwaiva nevechidiki vanodarika zana nemakumi manomwe vaive vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Asi hapana umboo hwakati tsvikiti huri kupihwa nehurumende kuratidzira murunyararo ikodzero yemunhu wose iri mubumbiro remitemo. Asi hurumende inonzi yave kutarisa kuti wabuda mumba maani. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vatambira chibvumirano chekumbomisa hondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Asi vati zvave kuchikwata cheHamas kuti chitambire chibvumirano ichi. Hamas haina kutumira nhumwa kunhaurirano dziri kutungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. VaBlinken avo vange vari kuIsrael vave kuenda kuEgypt nekuQatar. Vakaremara munyika vave nemakore akawanda vachichema-chema kuti vari kubatwa neseri kweruoko vachisiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvebudiriro zvinozopa kuti vagume vorarama upenyu hwekupema. Izvi vanoti zviri kuitika kunyangwe bumbiro remitemo nezvimwe zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nemasangano akaita seAfrican Union neUnited Nations zvichipa vakaremara kodzero. Asi kunyangwe zvinhu zvakaoma, munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti pane zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara ava.
Muno muministry yepublic service and social welfare tine full fledged department for disability affairs. The current director is Dr. Peter. The same department is also supported by a chief director, and currently Ms. Zimungandoa vari kuita paposition iyoyo. Ndokukoshesa kwatinoita maissues emapersons with disabilities. Tine very clear programs dzakanangana nevanhu vari madisabilities. One, tine empowerment loans anopiwa through National Building Society Bengrenas. Anyone adinga ida kutanga ka project kadika atotimalizing programs anogona kuenda achino submit application ku MBSC mari yehurumende patinopiwa through that bank.
Donzo renyu nderei?
Donzo racho ratinaro nderekuti izvo vane madisability varege kurarama nekupemba, but vaitewo maprojects anovabatsira.
Ko munovabatsira sei vari muzvikoro?
Panyaya yevocational education hongu tine programu yatinorana, and programu iyo yanga ichirana for a very long time. Yatino patrikaninya yema fees, both tuition fees na exam fees, kune wanu wanima disability, kuma tertiary institutions, ma teachers college, ma technical college, nema university. Tine dedicated program where upon submission the application and the necessary assessment are done, if one qualifies, they will be entitled to ma fees. Anogadaro wane urumende kushika wapeza.
Muno vapa iri mari here?
Patitiwa ni mari, but tino badara upon production of an invoice. Sito bata badara kuchikoro ikoko. I program ya batira wakawanda sikere kumino Muzimbabwe. And we are encouraging you. Arikutaza kuenda kuma university, kuma colleges, akasiana siana. Kutu ya ikuma office ya social welfare, ya tafti social development. WhatsApp mita ma application dao.
Ko pakaita dambudziko
kana paita problem office yangu iripo yaiti taure vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakakodzera tine ma office anenge yangu ne chief director tiripo kubatsira vanhu vese vanofunga kuti havana kubatsirwa zvakanaka muministry but indeed tinayo and it's a dedicated budget yatinopiwa gore negore from treasury to assist vana nema student vane madisability ne vocational training assistance.
Kuzvikoro zvepasi sekuma primary munobatsirawo sei?
Vari kuprimary ne secondary school mutemo wehurumende kuti 10% yevana vatinobhadhara mafees under the basic education assistance module, in short BEAM, 10% of those beneficiaries should be learners with disabilities. Priority yedu tinotanga tabhadhara ndofunga kana gore ichitanga mari dzinenge dzisingabudi zvakaenzana weku treasury vachimobilize mari painenge richoma mari tinotanga nema special schools again mindful of the fact yekuti ndo kunoenda vana vane madisability ikoko ndo kwatotanga kubhadhara because we are aware as government kuti zvikoro izvozvo zvinosangana nematambudziko akawanda. Ndosaka tichitinga titange tabhadhara ma special schools then mari painenge yakuwandawo taakupinda muthird fourth month of the year we then spread ma payments to the rest of ma schools.
Munyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini makadini pa Studio 7. Hopo uchimono iwe siyana na Chamisa. Hauna chekuita ne party yake, nenyaya dzake politics dzake hauna chekuita nadzo. Kunoenda mhepo ndokunorerekera. Siyana nekutaura sina basarisi. Wadi kutaura zvachabangwa ne caps inenge yako iwe yaunopfeka iwe. Atisatambonzwa kuchisvora chabangu iwe. Katuta ma MPS kana aisa kunguzana PF. Siyana na Chamisa ndewedu isusu vano. Iwe ita zvako zvautengesi zvaunoita izvi. Hauna kumira zvakanaka iwe. Hopo uchimono iwe gadzirisa hunhu hwako.
Makadi pa Studio 7 apo ndinoda kutaura pamusoro pemutemo weZimbabwe kuti mutemo weZimbabwe hausi kushanda. Mutemo weZimbabwe wauri kungotsikirira vanopikisa, wakusungirwa kufungirwa kuti unoda kuzoratidzira usati waratidzira. Asi tine vanhu vakauraya vanhu vakaponda pasta kumabvukwa uku pana kana mumwati asungwa. Tine vanhu vanopamba vanhu vairova vanhu panguva dzema election vatinotoziva vakaponda vanhu pazaka apo vakapisira vanhu dzimba vachitora vanhu vachindovabhabhatidza vachinzi vakubhabhatidzwa kuti ubve kuMDC. Tine vanhu vatinoziva vakauraya vanhu asi hapana kana mumwe akasungwa. Zano PF inongoita madiro aGeorgina nemutemo.
Ndomboro kubvunza inini, vanhu ava veopposition sei vaikuramba vachingorwisana nenyaya yesarudzo dzakapfuura? Sadiki yakauya ikaita basa rayo muZimbabwe rakanaka inobva yadzokera. Vakarega kuuya vaifungidzika kuti nevaifungidzira kuti ndo vachamirira opposition zvikashaya basa. Zvakawanda zviri kuitika zvichingorambwa. Tarisai muone munhu ari kunzi akasungwa opposition ave kubed bridge aikuridzira mhirizhonga. Ava baba vanga vachitaura vachiti kwai mhosva havasi kuiona. Kwaiwo vanogoiona sei mhosva yevari kudivireko? Vangati mhosva havasi kuiona ivo kuri kunzi munhu akanyora message kutwitter kuX, hembove Twitter ndizvo. Kana iri nyaya yema demo frustration ari kurambidzwa nevanhu ayo ari kuchemegwa nevanhu kunze vanhu vakasungwa izvo baba ngatisiyanei nazvo izvo nekuti shona inoti ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pauma vanhu vakaudziwa mwedzi miviri mumashure mwedzi mitatu kunze hatiri kuona munhu anovhiringidza vadivo vakaita nharo zvafanira vekugukwe vaya iwe ZANU PF waikangamwa here havachemegwi vanhu vavo zvaita sei nhasi zvaumbwa ZANU PF ingachinja
makadi pastudio 7 tokumbira kuvhunza ruzhinji rwezimbabwe kuti ana chivhayawo neshamwari dzavo vaakutongwa here kana kuti zvapapi kana kuti yanga ingori catch and release yekuda kungoti vhara mazimbabwenzi shuwa tiri kutambura nenyaya yevanhu vakaita seivavo tokumbira kuti mutivhunzirewo kuvakuru vanoita nezvemutemo kuti makanyarareiko nazvaana chivhayawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu mapfupi asina kutuka nekunyomba pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumitambo tine mitambo yevechidiki yeall africa junior under 19 championship yatanga nhasi kuthais kusenegal ichiunza shasha dzemutambo webaddington munyika dzemuafrica zimbabwe iri kumiririrwa nechikoro chebernard muzeki college icho chakakunda zvimwe zvikwata munyika tichanzwa mashoko emurayiridzi wechikwata ichi vanomen ncuve
tine vakomana vepabernard muzeki vanokwana kuita vashanu kuno kusenegal tinatino tinoenda mbaiwa tina albert mondoro tina samuel nyapokoto tina rowan mundondo uyezve tina roni dzvairo vakomana vakakunda zvikoro zvemuzimbabwe vakakunda vakomana vese vavakatamba navo vakakwalifaya kuti ivo sechikoro timu yavo iyoyo iuye kuno yakamirira zimbabwe kusenegal kuri kutambwa anonzi maall africa school qualifier championship emaunder 19 asi vakabereka zita rezimbabwe
vancuve veruzhinji votarisira zvipi kumitambo iyi senyika
neunyanzvi hurokurakidza vakomana vashanu vatauya navo ava hatitarisiri kudzokera tine nhava isere mhepo asi tiri kutarisira kudzoka takagukuchira mikombe inokosha chaizvo nokuti nyika dzatiri kutamba nadzo kuno inyika dzinotora mutambo dzichiukoshesa zvemhando yepamusorosoro tine nyika dzakaita sana uganda sana mauritius sana south africa iyo senegal chaiyo vanhu vekuti vane nzvimbo dzavaka tovaka atinoti ma4 courts maindoors akanaka chaizvo
ndange ndichitarisa pamutambo uyu unoita seusinganyanyi kuzivikanwa nevakawanda zvoitwa sei kuti ukure muzvikoro nemunyika yese
hongu kune vamwe badminton mutambo usina kunyatsojairika kana kuti ndingati mutambo wavasina ruzivo rwakakwana nezvaro asi sekuona kwedu mutambo uri kutotanga kutekeshera ende mutambo wavakuzivikanwa nekuti zvikoro zvizhinji tava totamba nazvo mutambo iwowo muzimbabwe tinotamba nezvikoro zvihombe chaizvo zvakaita sana Harare International School, St George's, Prince Edward, Anamfakos, One High nezvimwe zvikoro zviri kuwana kutama day. Pari panyaya dzekuvandudza mutambo uyu pane basa zhinji riri kudiwa rekuvaka makots bhozi mutambo unotambirwa nechemukati meimba yakavakwa zvakanaka ndingati a big hall. Saka zvikoro zvizhinji zviri kungoshandisa mahall avagara vanawo kuti titambire imomo muri kuzongodhirowa mitsetse inodiwa moiswa manets kuti tikwanise kutamba asi kana taakuda kunyatsoita mutambo uyu sezvafanana nedzimwe nyika dzakaita sekuno kunana senegal nekunana mauritius nana south africa mhando yekuti taakunyatsotamba tichienda kunomirira nyika yedu kana kumaolympics ndinoona pane basa rinoda kuitwa nezvikoro zvizhinji hurumende yedu ichitibatsira pagovakwa anengati makotsi wawo
murayiridzi wechikwata chebernard muzeki college vanomen ncuve tichikuzivisai kuti tabva tanzwa kuti vahwina mitambo yavo yose yavatamba nhasi totarisa manheru anhasi na8pm tichakupai chirongwa chethe connection patichange tichitarisa matambudziko akatarisana nevechidiki munyika kusanganisirawo avo vakasungwa pamberi pemusangano wesadag tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, tichiti murare zvakanaka. Kunotevera chirongwa cheisi ndevele chamuchange muchipiwa naStandekile Muhlanga. Toramba tichishingirira nekuyeuchidza chikwata chevakomana veZimbabwe avo kuti vatambe nesimba tigonzwa zvimwe zvibodzwa zvichiuya mangwana, vagoramba vachikunda zvikwata